A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 15th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkwama.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about a call by the government to Zimbabweans in the diaspora to consider taking up jobs back home.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday and on 4930.
On the internet, we are at www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as www.voashona.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo's call to Zimbabweans in the diaspora to consider applying for jobs advertised back home so that they could use their wealthy experience to help revive the economy.
Minister Moyo made the call at an event dubbed Road to Davos 2020 in Harare last week, where he was meeting with youths.
The government says it has put in place facilities such as setting up a diasporas department, the Zimbabwe Investment and Development Agency, and is also working with Public Service Commission to help those in the diaspora who are willing to take up employment back home.
However, many Zimbabweans in the diaspora say they very much want to go back home and help develop the country, but the environment is not yet conducive, citing some cases of human rights violations allegedly committed by government agents and economic hardships among a host of problems.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yebo, kunjalo lichona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngolwesithathu kuhlelo lwe Live Talk. Kudiaspora Forum lamhlanje isiqoqoqela udaba olusekudwini. Lutaba lwenkuthazo kahulumende eyokuthi izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kumele zidinge imisebenzi ekhaya ziphenduke zizephathisa kumizamo yokuvuselela umnotho. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe ekhuluma kuliviki wathi yena uzulu weZimbabwe ophandle ulobungcwethi lobungcithi kunhlangothi ezijiyeneyo, ngakho ubungcwethi alabo bubalulekile kumizamo yokuvuselela ilizwe. Uthe ngoba here and there kuphuma imisebenzi kumaphephandaba amankampani edinga ingcwethi, kungaba ngu-general manager, aba ingcwethi kweze technology. Yikho ke lapho ubaba uMoyo athi abeZimbabwe abaphandle kumele bayikhangele leyo msebenzi, ba-apply, bayithole, babuye bazephathisa ilizwe. Kodwa abaningi abaphandle kwelizwe bathi cha, kabasoze bayilandele leyo nkuthazo ngoba umnotho weZimbabwe ufile okokuthi hayi vela kuphileki. Ngaphandle bathi ngubani ongashiya imali ayiholayo, sei ngomnyaka lapha eZimbabwe uhola 100 emelika kumbe e-UK uhola imali engange 100,000 US dollars. bayamangala ukuthi eZimbabwe lapho nga-applyela khona umsebenzi uyabe uyaphiwa malini ngoba uhulumende ukhanya engelayo ipolicy ephathelane labantu abakudiaspora engabahuga ukuthi impela babuye ekhaya bazisebenza khona. Ngoba abaningi bayafuna impela ukubuyela ekhaya kodwa isimo bathi kasivumi. Yilo udaba esingalo lamhlanje jonga.
Wongo vadiwa watereri ne vatariri nasi muchirongwa chedu chatino tarisa zviri kubatana kana kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tatiti mbo tarisa mashoko akataurwa negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo svondo rapera. Ekukurudzira vana veZimbabwe kuti ko madiwo kumbopindawo muzvirongwa zviri kutora mabasa muZimbabwe. Kune mabasa anoshambadzwa manewspaper, mapepanhau mudzinepfenyuro. Kuti vanhu vanenge vachitsvagwa vangava maneja ungava nebasa ripi raunofunga kuti unokwanisa kunge uchiita rauri kuita kana kunge wakadzidza uri muno mudiaspora. Hurumende iri kuti dzokai kumusha mutorowo mabasa iwayo, apply mabasa iwayo, mopindawo mobatsira mukusimudzirwa kwenyika. Ndonyaya yatira kuti tikurukure nhasi. Akasike kutanga hako kuti hurumende inge ichikurudzira vana veZimbabwe vari kudiaspora kuti vange vachidzoka kumusha. Tinochirangarira kuti muna 2009 munguva yehurumende yemubatanidzwa pakaitwa zvakare kurudziro yekuti vana veZimbabwe dzokai kumusha munge muchibatsirana kusimudzira upfumi hwenyika. Asi vamwe vari kunze kwenyika vatataura navo vari kuti aiwa hapana chakaipa, vakagadzirira zvikuru kuti vadzokere kumusha kunotora mabasa iwayo. Asi chii chakamboita kuti vamwe vacho vange vachibuda munyika? Hanzi vamwe vaibuda munyika nekuti vanenge vachishungurudzwawo nemamiriro enyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu. Vamwe vari kubudawo munyika nenyaya dzekuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana nezvimwe zvikonzero zvakangosiyana siyana. Zvagadziriswa here izvozvo kuti vanhu vange vachikwanisa kuzodzoka vachigara? Uye pane vamwe vasimudzawo nyaya yekuti wakadzokera kumusha uine unyanzvi, ndeipi assurance yauye nayo kana kuti chinokutsigisa kuti unge uchiziva kuti aiwa ndadzoka ndinochengetedzwa kana kubatwa zvakanaka? Wadzokera kumusha wasiya basa rako pamwanga wachitambira $100,000 uri kuno kana kuti $120,000 wadzokera kumusha, zvii zvinenge zvichizoitwawo kuti unge uchichengetedzeka? Dzimwe nguva wapinda washanda mabasa basa rako mwedzi mitatu basa rabva rapera, unozochengetedzwa sei Ntunga?
Hongo jonga, pane vamwe vakadzokera panguva yeGNU yavangotaura zvinhu zvakafaya, asi payakapera GNU yacho vakachema vamwe vanga vakutsvaga mari yekudzokera asi vakaishaya.
Saka ndizvozvo unenge watamisa mhuri, watamisa vana vechikoro. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kutinzwe kubva kwamurimi vateereri nhasi. Handizivi kuti tine vati vatatave nawo here parunhare kana tisatane vanhu parunhare. Tombotarisa kuti vari kunyora paFacebook page yeshona vari kuti chii. Tina mukoma Austin Dzapasi, hanzi muri sei team? Aiwa tinotenda mukoma Austin. Chikwata chiri kurarama. Mukoma Vitalis Vita Kalisas Musaigwa, hanzi hai, we on studio. Hongu mapinda mchurongwa. Trust Chipanga, good evening VOA team, we are happy with your services. Thank you keeping us updated. Aiwa tinotenda onesu muchinga mchititsigira. Zvimwe chete kubva kuna mukoma Limson Ngwena, watching you from Baitbridge. Tapiwa Sitole vaisa namba dzavo kuti vafonere. Hanzi ndiri kuCampton Park muJohannesburg South Africa. Zvimwe chetewo namukoma Vitalis vaisa namba yavo, tichakuedzai kutinge tichikubatai. Na hanzvadzi Dorothy Garise Majga, zvimwe chete naBauren Kapfudza, mukoma Bauren Kapfudza. Messi Makuyana, hanzi watching you from Durban. Aiwa tinotenda zvikuru. Ndofunga iye zvinei zvitane vatinawo muchirongwa chedu vekutanga. Vanove vatawanda dzokora, vanove sachigaro webato reMDC inotungamirwa naVanelson Chamisa mudunhu reNorth America. Asi parunhare vari kuNorth Dakota iye zvino. Vadzokora tokugamuchirai muchirongwa chedu.
Makadii vajonga, tinozotenda nekundunza pachirongwa. Makadii vateereri vese vakateerera.
Aiwa tinotendawo tichishuvira kuti makave negore dzvo rakanaka.
Anotonzi macomplications of the year nekuti kana ana mai nana baba nevanin'ina kumusha uku vasina kugara zvakanaka, nesuwo kuno hatitombopindi mugore racho zvakanaka. Tiri kungotamburawo nepfungwa sekutambura kuri kuita vamwe vedu vari kumusha.
Ndizvozvo. Regai tinzwe kuti tine tichiwana zvii kubva kune vateereri nemiwo. muchirongwa chino ichikurukura pamusoro penyaya iri kuitwa nehurumende kana kurudziro ndotanga hangu nerurimi rwechirungu kuitira kuti tingopinda pahanzi peji rimwe chete nevamwe vese vateereri. Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo, last week he was addressing a meeting of youths in Harare where he urged Zimbabweans in the diaspora to also apply for jobs that are being advertised back home. He was talking of Zimbabwe tapping from its own on the expertise that people here have, or people in the diaspora have. What's your take on that, Mr. Dzokora, as the MDC chairperson?
Most of the people whom I'm talking to in our groups, in our conversations as Zimbabweans, they are saying maybe there's something now seriously wrong with SB Moyo, because he's asking people to come back to Zimbabwe to take up which jobs, because statistics in Zimbabwe say over 80% Zimbabweans are not working in Zimbabwe. There are no jobs that are available. We have graduates that are coming from the University of Zimbabwe who have graduated, some who graduated 5 years ago. They have not been able to get jobs. We have teachers. I come from a teaching profession myself that I changed when I come here, and I'm still very active in all teachers groups, in most teachers groups in Zimbabwe. We have teachers who have graduated from teachers colleges. Long back, you used to know that if you become a teacher, if you become a policeman, if you become a nurse, you would not fail to get a job. But now we have teachers who have graduated from the many teachers colleges that we have in Zimbabwe who are still not employed. They have not had any jobs. They've done interviews. I know people who have been unemployed, who have qualified as teachers for the past 3 years. They have not been able to get a job. We have our youth in Zimbabwe who don't even know, Jonga, what a pay slip is, because there are no jobs that are available. So how on earth can Minister Moyo now say people should leave their well-paying jobs here in the diaspora and go to Zimbabwe and wait for jobs that are not even there? Which jobs is he talking about? I would want someone from ZANU-PF to tell us which jobs is he asking people in the diaspora to go and take up.
Thank you so much, Sheva Dzokora Rambai Muriparunare Ntunga. We are now joined by Mr. Dan Moyo, who is the MDCT USA provincial chairperson and is here in Washington, D.C. Mr. Moyo, welcome to our show.
Kijonga, glad to be here.
Thank you.
Mnumzana Moyo, kutwa buyane kaya lize vuselela ilizwe, liya hamba hii?
I think abantu abathanda ukudlala ngengqondo zabantu. So, into le abayikhulumayo ayila sense at all. Kukona manje ilizwe lile 95% unemployment. Ilizwe lidependa ngama remittances esiwathumelayo thina, almost 2 billion esithumelayo, ukuthi ilizwe lona nana likwazi ukuthi liqhubeke on a daily basis. So for abantu ukuthi bakhulume into ezifana nalezo nje ikudlala ngengqondo zabantu, mase beswele into zokukhuluma ngangcono bazithulele, ngoba akusizi lokho abazama ukukhuluma. Akula ngqondo, akula explanation elogical abangayisho ukuthi i-reasoning behind it ukuthi bangacutha abantu kubele babuye ekhaya. Yikuphomba nje ukuswela izinto zokuxoxa, ngangcono nje bazithulele.
Kodwa vathi isizathu sokulimema ukuthi lina selike laphuma phandle labona ukuthi izinto zenziwa kanjani kwamanye amazwe, ngakho lilobo ngcwethi obubalulekileyo obudingakalayo eZimbabwe.
Well, leyo ke ngumbuzo ohlukeneyo ke lo. Mawu ukuthi uthi ufuna ama skills abantu abangaphansi, then ikhuluma ngokuthi ngoku-encourage abantu babe bazovula amabhizinisi ekhaya, ngoba okokuqala kumele kube lamabhizinisi ukuthi abantu bakwazi ukuthola imisebenzi. So ma kukuthi bakhuluma ngoku-encourage abantu ekhaya ukuthi hayi wozani sizoyenza lokhu lalokhu lalokhu kwenzela ukuthi ukuvula kwena amakhampani kube lula, nokuthi ukuthi li-importe izinto from ngaphandle kube lula. Ngizo izinto ngabe bakhuluma ngazo. ngabe batshela abantu ukuthi okay sizenza lokhu lalokhu ukuthi kube lula ukuthi lilethe ama-skills enu ekhaya lizovula amabhizinisi kube la makhampani. Without amakhampani, without amabhizinisi akula msebenzi.
Regaitins kwe kuna wa Frank Guni vanove Sach Garowe batore Zanu PF muno mu America ne Canada. Wa Guni togamchira yemuchirongwa.
Kadiva Tereri.
Aiwa takasimba nda gona here budunhu renyu rinenge rinonditi tsvedzei i rinonzi chi?
Aiwa tisvike ku Canada. Canada yava imwewo district tiri kuno ku America chete.
Wow, okay, miyenyu inongogumira muno mu America. Aiwa tinotenda. Mr. Guni, we are joined by Mr. Tawanda Dzokora, MDC Chairperson North America, and Mr. Dan Moyo, MDCT USA Provincial Chairperson. They are already in the program, and we are discussing about the call by Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo to Zimbabweans in the diaspora to also consider applying for jobs back home. And these two gentlemen are saying, where is he getting the jobs from? Because there is 95% unemployment already in Zimbabwe.
Well, I think let's look at the premise under which the Honorable Minister of Foreign Affairs, Dr. Sibusiso Moyo, made the announcement. It was at the Youth Forum entitled The Road to Davos 2020. He was encouraging people in the diaspora who have requisite skills on specific jobs that are being advertised in Zimbabwe to come and help the country move forward and uplift Zimbabwe in specific areas, for instance, the area of technology and specialized skills that are needed in Zimbabwe. But he also, in the same statement, did emphasize that we have now the Zimbabwe Investment Agency. And he was also emphasizing that Zimbabweans in the diaspora can put their money together and start investing in specific areas, building companies or making companies that had collapsed, making them recover and employing Zimbabweans so that our country can move forward. He was not all and sundry calling for all people in the diaspora to come back and work in Zimbabwe, because the minister, just as you and I are, is not remiss to the fact that the current crop of employees for the state are already complaining about the salary inefficiencies and being incapacitated and so forth. However, that does not negate the fact that there are specialized skills that can be harnessed from people who are already in the diaspora in specific areas. So I don't see anything wrong with the government saying, well, if we need a specialized skill and we have sons and daughters of the soil who are already applying these skills elsewhere around the world, they could come back home under a specialized arrangement to come and utilize those skills to uplift our country. I don't see anything wrong with that.
And Mr. Guni, you are an expert in your own field. Under these circumstances, would you go back to Zimbabwe?
Well, on a personal level, there is no need for me, because there are a lot of medical professionals in Zimbabwe right now. And there's no need for my specialized skills. I believe there are enough competent people in Zimbabwe who can do what I do here, unless if Zimbabwe wants to do biodefense, which is not necessary for our country at the moment. But there are certain areas where skills are actually required. So to answer your question directly, it depends on the requirements on the ground.
Mr. Moy.
Yes, sir.
Come in there.
Well, basically, what we are saying is ZANU-PF should not put the cart before the horse. At 95% unemployment, we have Mashuruku running around killing people, stealing their property because of lack of jobs. To try and say people in the diaspora need to come back and fill jobs that are non-existent is just a sheer waste of time. I think the focus, I like the aspect about the investment that he's talking about. But then again, they have to make the environment conducive for Zimbabweans outside. One, to make sure to have assurance that their investments are going to be safe, and that they'll be able to repatriate their money, because most of us have families now. We can't just uproot and go to Zimbabwe, and the conditions are not conducive. So there are a lot of things that the government has to do at first to attract us to want to invest. They need to give us our diaspora vote, which we still don't have, which we've been asking for and have been promised. So there has to be some quid pro quo. What is it in it for us as Zimbabweans in the diaspora that would entice us to go back home? So far, we have not seen anything from the ZANU-PF government that indicates how serious they are in even helping the comatose economy that currently prevails in Zimbabwe.
Thank you so much. Moyo rambai muri parunare. Tisataenda kuna wadzokora. Timbonzwa muterera ari parunare. Hello?
Hello, Makabiko.
Ndakasimba, ndiani avo? Mukoma Dominic, muri kuMpumalanga, South Africa.
Yeah.
Dominic.
Yeah.
Nyaya tiri kukurukura mainzwa kai, mukoma Dominic.
Na vanhu vanhu vakanesa vanotisakatiza ikoko vatakatiza ikoko takatiza madhaka ikoko tikaya kuruko taka madhiri basi ano taka makuru manyoro gumo ikozvo vakutidzee kutidze ikoko vatibirire kutidze mari dzekutidze toti zvakutidzeka ikoko tidzira kuti votora kupata kuti bhoza vanhu vangodzoka muzimbabwe vatonyura takatadza kuuya kuzimbabwe pakristu vazaiya kunoyai takatata ukatoyayoza vana vekuru vatimaisaza kuinda ikuru kana takaaziva ritikutiya mari yekukoro nemari magrosari ezimbabwe ikozvo iyoyamba pagraund yakazoiti babata hazidekeri kuti vodzokera kuzimbabwe otiyambakakunoku wokaukawadziva ikoko dakanotera mari otobva kubuda varikorova kutema kuti mari hazisibuda saka uriko wati waitei
pane mashoko ataurwa navaguni hamene kana mava makateerera hanzi aiwa hatisi kungodaidzwa munhu chero nokuti unogona kunge une unyanzvi hwako uri kusouth africa ikoko asi unyanzvi ihwohwo hwakazarawo kuzimbabwe vakapa muenzaniso wokuti ivo ndichiremba asi kuti vadzokere kumusha kuna ana chiremba vakawanda nechakare saka havaone nidhi yekudzokera nokuti vana chiremba kuzimbabwe varutobuda vatsvaga mamwe mafuro manyoro saka imiwo munee muchiona here kunge munganzi dzokai nekunge muine unyanzvi hwamuinahwo izvozvo kuti mungaona here chidikwa dikwa chokuti regai ndidzoke ndoshandira nyika
Mutoya vanhu vari skilled vari magraduate maticha achiaeitaisimona kuchikoro ndazoyapo ndiriplumber ndiriweredha unowedzera hani ndinoitira plumbing hani ndinoitira sing hani ndinoita materials mani ndikoera haangatekerisa materials imba make mwanari ageri pamu
okay
angaiaakarongeka here vao
aiwa ha tinenge tichingonzwawo kuti vamwe vanoti tinotenda zvikuru mukoma Dominic
aiwa tichadzoka kana mangodzokaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Zvinhu zvakangonaka chete. Aiwa, tinotenda mukoma. Regai tigonzwa vamwe kuti vanotichi. Thank you so much, mukoma Dominic. Aiwa, thank you so much. Regai tinzwe kuna vadzokora kuti vari kuti chii. That's our first caller, mukoma Dominic. He was calling from Mpumalanga in South Africa. He says there's no need for him, and he also thinks that for others to go back to Zimbabwe now, because things are not as good as to incite, I mean, to entice those in the diaspora to go back home. Wadzokora, munoti?
I totally agree with what the caller is saying here, because if you look at it, the both the request by SB Moyo and the justification by ZANU-PF sympathizers and cheerleaders for people to go back home. I mean, it's a little bit illogical. In fact, it's illogical because, like Mr. Gunu was saying, that they are looking for specialized skills. The specialized skills that are in Zimbabwe at the present moment, ZANU-PF is failing to pay them. The government is failing to pay the specialized skills that are there right now. This is the reason why we have almost 90% brain drain. This is the reason why the specialized skills are running away from Zimbabwe. As we are speaking, reports are saying 10,000 teachers have since left Zimbabwe since December. You know, when they heard that they were not going to get any increments, 10,000 teachers have already left. That's a specialized skill that we need in Zimbabwe. And he's talking about the medical field, that he doesn't have to go back because the medical field is well-resourced. That's shocking because that's the most hit in Zimbabwe. In fact, we are having a slow genocide as we are speaking. People are dying in hospitals every day because we don't have doctors, we don't have nurses, we don't have specialized skills in the medical field. So I don't know which country Mr. Guni is referring to, that he doesn't have to go back there because Zimbabwe has enough of those skills. So I'm really shocked that he's saying that. Even if the government was able to pay the people, the economic situation in Zimbabwe doesn't make me want to go back to Zimbabwe. Because if you are given that money, you are not able to get it from the bank. You have to wait 3 days, you have to wait sometimes 2 weeks for you to be able to withdraw your money. There is a limit. If you are earning $500 or $600, and then you are only allowed to withdraw only $100 a day, how are you going to enjoy that money? So which specialized personnel is going to go and live in Zimbabwe under such circumstances? Besides those work-related situations, there is no water, there is no electricity. You know, there are no the basic commodities or basic necessities are not available. Who wants to go in a country where when you're supposed to be relaxing at home, you can't watch TV because there's no electricity? So those are things that restrict the movement of labor. You know, you cannot go to a country like that. Iova guni wacho, vari kutoramba vega kuenda, nokuti vari kuziva kuti kumusha kwacho hakuendeki.
And it's 28 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe, 28 after 1 o'clock here in Washington DC Eastern Time. Before I ask my question, Mr. Moyo, may I call you to order? I heard you earlier say quid pro quo. Please desist from that word. You can't throw it around casually. It's a very dangerous word, and I know you agree with me.
Well, we'll change it to tit for tat. But I mean, these are very important points that Mr. Tokora is raising, especially regarding Dr. Himself is refusing to go back while his masters are telling him to come back. He should lead by example.
Naso Babu Kuni.
Yeah, thank you. So let me start with the last comment by my colleague, Mr. Moyo, here. For starters, I didn't refuse to go home. I said there are too many medical professionals in Zimbabwe. I don't know where Jokora lives or which Zimbabwe he's talking about. Does he even know the ratio of nurses in Zimbabwe to patients in Zimbabwe? Does he even know the ratio of doctors to patients in Zimbabwe? We have a lot of doctors. We have a lot of different medical professionals in Zimbabwe right now. But let me make it abundantly clear. If my government requires my skills, we enter into special arrangements. I'm on my next flight tomorrow. I'm not saying no. I'm just answering a specific question. Going to the area caller, the caller, Zvavanga vachitaura, tinozvinzwisisa. But again, havasiri vanhu vatiri kutsvaga, havasiri vanhu vatiri kuti ngavauya, hatisi kutsvaga mawelder. sisi watawala kutuwanda siweldi. Iyo wakutawata wakatata kuenda kumusha, nikutuwa izusha ya marie wanawechikoro, zinuta wakuta hasilu wanatukuchaka. Iyo kana wasina sawo marie kuendesa kumusha wari kusatapu kwa wari koko. That is problem, that is nothing to do with the government. To zokera kuna wazokora shwa wari kutawala izu. You know, Pachurungu Panema's statement, you know, if you measure everything you achieve, nothing. He's complaining about everything. Tukutawara about Nyaya diaspora. For starters, the minister did not request, the minister did not demand. The minister was addressing a youth forum when he made that statement. And I clarified what was he talking about. He not only addressed the youth,
Saka the point yekuti vakataurira muromo yo vachitaurira vechidiki vaitotaurira vekunze vakazozvinzwana kuti vechidiki kana anga ane hama yake iri kudiaspora abva ipapa aitotaura kuti hanzina vamwoyo dzokai mushande kumusha kana mune zvino zvinobva munofunga kuti zvinoita kuti mushande kumusha saka hatingarambe tichitaura kuti vaitaurira mayouth but vakatotaura ndoposition yekuti anenge adzoka dambudziko rinofananga richitotaurwa nderekuti vanokwanisa here kuzofacilitate vanhu vakadzoka kuti vange vachivabatsira rambai muri parunhare vagone ndodzoka kwamuri izvo zvisina pane muteereri hallo
hallo takasimba
ndiani avo
murikutaura Hilary
Maposa
yevo baba
vamaposa nyaya iri mudariro mainzwa ngotiga
Taindwa na wiri kutawa baba Ishiku nunda naka famba tikenda kuzimbabwe kwa nilizina Tipa duze suma tikenda kutawa Baba wa kutawa wa kundi wini Kaka kuna ya wanga wa kutawa wa matawiru Mwiki matawiru kukuri jiratu wa mwana waini Maributi wa matokuta za arushu Zimbabwe Kune wana nupanta kuprovida Mwiki service ya rapera kuzimbabwe Matokuta za kutawa Iwo baba uye kuzina kuna matokuta za kutawa
Hilary
ndazvinzwa zvangu zvavataura asi regenza ndibvosikira pamatanga kutaura kuti hurumende minister vakataura ipapo in the same statement kuti the government is beginning to work with the international organization on migration kugadzira ma special package yekuti vanhu vane ma special skills ivavo vauye kuZimbabwe vanobatsira nyika hatisiri kuti munhu wese ngaauye it's not a demand havasi kudimanda kuti vanhu madiaspora vese dzokai kumusha vari kuti avo vane ruzivo runodikwa hwehwando ruzivo rwemhando yepamusorosoro ruri necessary to develop our country ndivo vati kugadzira maspecial package kuti vauye kumusha kuti vazobatsira hakusi kunzi munhu wese sakana iwe wanhu wagadzirwa special package iyo unopiwa let's say government says okay let's say it's me ndanzi salary yaunawana kuno kuamerica ndiyatinoramba tichikupa for the next 5 years under the same conditions tuya uite basa reruzivo rwauinaro speciality yako iyi zvabira papi mutori muteereri ari kuti hurumende inodawo ndibira mari anobirwa mari papi hazvinei nemari yake izvi kana munhu achitadza kuronga upenyu hwake that's not the government's fault tiri kuti isusu wonga hatisi kuramba kuti vanhu vari kutambura munyika hatisi kuramba kuti machiremba manesi nevamwe vashandi vehurumende vanga vamaticha vanga vachi vari kunetsana nehurumende just yesterday we had our minister of finance vachitaura kuti it's a negotiating process we only did the first phase we are still negotiating nema civil servants kusvika paitwa agreement yekuti hurumende inokwanisa kuvabhadhara mari yakadi zvichiendayo this is a different issue it's a totally different issue ndataura zvekare kuti government in the same statement yakataurwa naminister moyo vakataura kuti Zimbabwe Investment Development Agency iri kugadzira a platform yekuti madiasporans vane mari dzavo vouya vodyara mari dzavo voita mabhizinesi munyika that arrangement the government is not even going to touch the cash vamoyo vambotaura kuti diaspora vote in the next 60 days, we are going to have a team. Munomu America, ikuyamunomu DC, ichaenda ku Texas, ichaenda kune mangwe ma states, kutanga kugara pasi nema Zimbabwe zari mu diaspora. Kuti tiite isusu tabire kuti nema diaspora zimangani munomu America, for example. Uye vanoda kuvota vangani to process yekuti tiwa register, toona kuti kana vanyorwa pasi. Togadzira zvino kuti waro wekuti 2023 madiasporans avote. Iwo vava moyo vadeni moyo yavo. Pati yavo iri mupolad. Polad iri kudzikata the same issue. Kana vasina kuudzwa nemukuru wavo vakupe, that is false. But Polad knows kuti nyaya yediaspora vote inobatana nediaspora remittances, inobatana nediaspora special skills. Zvinhu zvatiri kudiscover. Hurumende neavo vanoda kuti nyika ibudirire. We are working together, we are discussing this openly, and we want Zimbabwe to move forward. Kwete vanhu vokomplain about everything without offering any solution.
Mnumzana moyo, yebo luyakhulunywa yini udaba lwediaspora vote kuPoland?
Definitely, that was just for Mr. Kuni's information. That's our initiative from the onset. Hence, we even raised the same issue with regarding the diaspora vote to President Mnangagwa when we met in New York. That was our first point of call when we were as a condition for us even participating in Poland. My first conversation with President Kupe was, we want you to bring up the issue of diaspora vote, because that is a very important issue for us, and we are in the forefront and we are getting updates on where that discussion is. What we know is we've been promised before. What Kuni is saying is not the first time I'm hearing him telling me about a delegation from Zimbabwe that would be sent to come and talk to us. It's always been all talk and no action, which is something that we've gotten used to from ZANU-PF. Hence, we are pushing, our party MTCC is pushing through Poland very hard. We were supposed to engage President Mnangagwa on the sidelines of United Nations last year. We had a meeting planned. When he had the tough questions, we were going to ask him, he chickened out, and instead opted to meet with ZANU-PF members only. But that does not mean that we are going to stop raising issues that are pertinent to us, and the diaspora vote is the first above all, because that is the one that will show the world how serious ZANU-PF is about this diaspora community.
Thank you so much, Mr. Moyo. Eva Jokora, amene mune zveku kanda here apa.
Zvekukanda tinogara tinazvo vaguni ndikushamisika kuti Zimbabwe yavari kutaura ndeipi, ende uye nyaya yavari kutaura yemainvestment, anoenda kunoisa mari yake muZimbabwe ndiani? Munhu akakwana muZimbabweni kana asiri muZimbabweni anonoti akunoinvesta kuZimbabwe? Kokuti mangwana unomuka mari yakachinjwa, mangwana unomuka usingazive kuti currency iri kushandiswa ndeipi. Ndeupi munhu anoda kunoinvesta kuZimbabwe? Kokuti mari yaunenge wawana iwewe haukwanisi kuti unotenga zvinhu kuSouth Africa kana kutenga zvinhu kune dzimwe nyika. Saka hakuna munhu achanoisa mari kuZimbabwe, achanoinvesta mari kuZimbabwe. My investors haateerere kune mhirizhonga, my investors haateerere kunhu kunogara kuchideuka ropa. Izvo zvatiri kutaura pano nhasi musi wa 15 kwakaurayiwa gore rakapera vanhu 15 munzira mumugwagwa yezimbabwe. Saka ndiani anoenda achinoisa mari kwakadaro ikoko? Then nyaya vari kutaurawo zvakare yekuti regai nditaure kuti tiri kudiwa kuZimbabwe haasi maspecial skills ari kutaurwa navaguni. Tiri kudiwa kuZimbabwe vanhu vese vari muno, maticha hakuna, manesa hakuna, madoctors hakuna. Saka ndo vanhu vese vanofanira kudzokera kuZimbabwe, kwete maspecial skills chete.
Thank you. Alo, mteereri. Alo.
Alo, Magadigo.
Takasimba ndiyana abo.
Ndiswani pa Botswana apa.
Zita mati ndiyani?
Swani.
Swani.
Eh.
Munokuluma here?
Ah, ndinotaura.
Ah, taura itinzwe mukoma Swani.
Ah, inga fara sikuru kupinda muchirongwa mukoma Jonga.
Tinotendawo kuti matitsikawo imi.
And nengu ya kareba sereke nchida upinda mchurongwa nchikitaza upinda haya. Haida kungu besira ho angu papupi nenya ya mina ya mchurongwa hii.
Yeah.
Ah, indaka bago Zimbabwe. Ndoto rene 2 weeks izi indaka bago Zimbabwe. Andis kutendera ni mashoko warukuta orana wabuna hayo.
Yeah.
Nekuti indaka bago Zimbabwe basa rinoto nziririko ku Zimbabwe. Ndire kutengiza majuska tichete.
Saka ndoda kubvunza mukoma Swani musati maenda mberi kana riri basa riri kubanikwa rokutengesa majuice cards vanhu vachikwanisa kutenga majuice cards zvikuregedza kuti pane pari kuitwa mari nevana veZimbabwe somewhere kuti vandokwanisa kutenga majuice cards hakusi kushanda here kuri kuita vanhu iko
mukoma Jonga tose here tongotengesa majuice cards nematomati
aiwa hadza pari kudiwa special skills hadi
special skills vanhu vane special skills varipo asi kuti kutora mari yavo vachikanda muromo mengwena ndozvo vanhu vakatanga ndochakachenjedza mukoma Jonga vanhu vakaona zvakawanda vangu kungotaura uko vanhu vari kushaya zvekuti kuti vabetsegwe zvakanaka asi kuti ka vanhu vanoita nekuona vanhu vanenge vachiti vari kuda maspecial skills vari kuda chii asi vanhu vacho ukavatarisa manje ivo ndo vanenge vakufamba nemazimota nei iwoo wosara usina chunhu.
Mm-hmm. Ah, maita basa zvikuru mukoma Swani.
Tinotenda.
Hai, nezvo tinotenda.
Thank you so much. Mm-hmm. Tunga.
It's 17 minutes before the top of the hour. And this is Live Talk. Tonight we are talking about inkuthazo kahulumende eyokuthi abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe abalobungcweti thize kumele badinge imisebenzi ekhaya baphenduke bazevuselela ilizwe. Lamhlanje silo baba uFrank Guni owebandla lezanu PF, umnumzana Dan Moyo owe-MDCT kanye lomnumzana Tawanda Jokora owe-MDC konapa emelika. Ngize kuwe umnumzana Moyo, uGuni ukhulume ngequla eliza kuza khonapha emelika lize khulumisana labantwana beZimbabwe ngediaspora policy. Ngaphandle kwediaspora vote okhulume ngayo, kuyini okunye okumqoka elikufunayo eliza khuluma ngakho laleli qula?
Well, I think okokuqala kubalulekile ukuthi sazi ukuthi bona iagenda yabo ngenhloso bani ukwenzela ukuthi sikwazi ukuadressa izinto accordingly. Thina njengabantu bediaspora ziningi izinto esifisa ukuthi ngabe ziyenzeka ekhaya especially ngezimali esizithumelayo ama-remittances lawa lokuthi kube lama-opportunities awe-business for abantu abafuna ukubuyela ekhaya ngoba lokho kutshela abantu nje ukuthi mali lama-skills phendukani kungela msebenzi kungela plan yokuthi bazowa-applya kuphi ama-skills akhona lawa angiboni ukuthi kusizane ngoba okokuqala njengoba ngishilo ekuqale ngaphambilini abantu abaningi sebele mizi la ngoba impi yenkululeko eZimbabwe has been going on now for almost 40 years. And Zimbabwe, if freedom is only limited to abantu bezanu ngoba bathi ichini chavo. So sifuna tina kukhulunywe in broader terms about how we are going to move forward with Zimbabwe. Ibe lenkululeko abantu bakwazi abafuna ukutoyitoya bakwazi ukutoyitoya bekhululekile njalo kube le rule of law le ndaba ze corruption ukuthi corruption bazimisela ukuthi kanganani ukuthi i-corruption eZimbabwe iphele sikhangelane konke lakhona lokhu ukuthi ama-political reforms esiwafunayo ukuthi ma kubuya i-2023 kube le-level playing field ukwenzela ukuthi ama-opposition parties lawo akwazi ukufila ukuthi ama-results abe free and fair awokhetho ngoba ngeke siqhubeke siba lama-results ahlale contestwa umhlaba wonke jikelele sesisaziwa ukuthi thina vele ama-elections ethu yikudlala nje lokumosha isikhathi.
Siyabonga Mzana Moyo, oqhubeka ubambile. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli? Halo mlaleli.
Ye, ngiyakuzwa baba, kunjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Uma lomzimba lapho eBhinga.
Yebo mnumzana, kunjani eBhinga lamhlanje?
Hayi, kuzeliliyana, linganeliyana. Ngoba isikhungelazilimo phansi la, kukaneliliswa kodwa liyana.
Hayi, kaline mpela, mhlawumbe inkomo zingaphila. Ye, uluzwile udaba esingalo lamhlanje. Uhulumende uthi abakudiaspora abalobungcwethi mabaphenduke ekhaya. Uthini ngalawa mazwi?
Bezosebenzisa bezosebenzela imahari ezingikhoyo lapha thina sihlawula kangaka.
Kuthi ubungcwethi babo buyadingakala.
Kanti bazasebenza njani njengoba amafemu avaliwe, amankampani avaliwe, ukuthi bakhona bayabe besebenza izihlahla yini?
Asazi mhlawumbe bazabatholela imisebenzi.
Imisebenzi ingathi lapha siyitholi thina, akulalutho kathi kuyindlela. Mina ngibona ngani uhulumende ngakuthiwa wakhuluma iy'ndaba zamatisha laba abangekhoyo emsebenzini. Abantwana sisunga abantwana abaye esikolo abafundi amatisha, ngakuthiwa bakhuluma ngodaba lokuthi amatisha babatholele ihole elingcono abakala ngayo, ngakungcono. Hhayi, kona loku kumani abakwenzayo.
Hhayi, siyabonga mnumzana ongena kuhlelo khona ngapha eBhinga.
Sure.
Aha, anzi nemtereri jongwa ejonga dai vachitaura nenyaya yevarairidzi vari kuramwa mabasa. Vava wedzere mari dzavo vadzokere kumabasa, kwete izvi zvisina msoro in court to court the listener there. Yeah, anzi zvavari kutaura izvi hazvina msoro because hapana makambani akatovhara hese. Saka vanenge vachidzoka kuzoshanda kupi?
Regai tinzwe vaguni kuti vaguni hanzi vanhu vanodzoka kuzoshanda kupi kana kusina makambani.
Aiwa mutereri, tiri kumudza zvaari kutaura. Vavankoma, siyakuzwa kodwa histori iri panapa ndeyekuti makambani akakolapsa ndo atiri kudaka kumutsa naye. Inda vanhu vasingateereri, vanhu vanoda kufungirwa zvese. Kuti isusu makambani akavhara anozikanwa tinana Dent Whitehead, tine makambani ekugadzira bhutsu anogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuexporta. Takanangana nenyaya yemigodhi energy iye zvino izvi kutaura kwatiri kuita today, just today, the government has approved the preliminary requirements for licensing diaspora based and locally based Zimbabweans to get licenses to start putting up solar plants and alternative energy supplies to the country. Mandanzo aitaura nyaya yecorruption and so forth. Just today, President appointed two deputy general deputy directors, director generals in the president's office. One of them will cover the issue yokushanda nema judges ne Zimbabwe Anti-Corruption Commission to deal with corruption, because we acknowledge, we accept that there is serious corruption in Zimbabwe and it needs to be dealt with, it needs to be stopped. But that
does not stop us from developing our country. We can do both. We can deal with corruption and rebuild our country. There are critical companies in Zimbabwe that need reviving. For instance, look at CAP. CAP Zimbabwe used to supply medical centers to the entire Southern African region. It's still there. The facilities are still there. The skills are still there. All we need is to put our heads together and reinvest in it and restart the companies and start producing drugs. That way we reduce our import cost, Yema drugs, because we'll be producing them locally. And we can export to other countries, thus earning foreign currency, which will help our country develop. But Tinevanu are negative. I don't go complain. Anything to do with government, that is, the people are just complaining and complaining and complaining. Iwewe Pachako, what are you doing? Why do you want the government to do everything for you? What are you doing to contribute? The government is people. The government in general and West Zimbabwe. Akuna umwe mnanozo, we are Chiwaka Zimbabwe. Nobody is going to come outside of Zimbabwe to come and develop Zimbabwe for you. We can only develop Zimbabwe for ourselves. We can tell you to Zakari kuti vatikora vanga vachitaura nekuti hachamisa ane maki eikonomi yenyika. Kana aine maki api kuashandisa kuMDC kwawo ikoko. Chamisa has no keys to anything. Chamisa, if he wants to contribute to the national development, he has to come into Poland.
Yes, vagone chimbomirai. Bata makadaro vagone tine muteereri tisatapa vadzokora mukana wekuresponda. Hello?
Makadii.
Takasimba ndiana.
Ndi David kuBotswana.
Mukoma David.
Ndani chikumbira kuti munzwisise kuti vagone wawo vari kutopa minisa wawo iwo ndiwe zano. Asi wari kuti kuti wadzokere kumba wari kutopa minisa wavo makonditeni ekuti kuti ndidzokere ndinoda kuti nditange mundiwimbise kuti musandipa mari yangu yandiri kutambira ndiri kunze kwenyika. Handizivi kuti ndozvinoita vanhu vane kuto chemwoyo pamwe handii chenyika pamwoyo here kana vachifanisani nyika makonditeni akadaro. Uye kuti wari kuti iwo vanoda kupuhwa yavanoti special amenoti special tiya vanoda kupuhwa kuita kuti wakoko wadzoke kunyika kwavo vanodi kungodzokera vasingati hurumende makonditions ekuti vanoda kutanga vapuhwa mari yakati nemararamiro avari kuita vari kunze kwenyika. Ko varimo munyika vari kurarama sei? Please itai kuti vapindure ipapo.
Regai tivapindurevati vapindure maita basa mukoma David. Thank you. Mr. Guni.
Zani yacho makonditions handizivi kuti munozvo.
Vaguni 30 seconds tatapa vadzokora mukana.
Mukoma David, this is a business transaction. In business you negotiate. Haungotanga wati ndotakura mabhegi ndoenda ndonogara usingazive kuti upenyu hwakamira sei. If the government requires my specialized skill, then they have to meet my conditions. It's a business transaction. In business you offer something and you negotiate. That's how business operates.
Thank you so much Waguni. Vadzokora maane kanguva musati mapa mhinduro dzenyu kuti tozva kuti chidokwa dokwa chiripo kuti munge muchikanda mashoko ngoti dimu nokuti chirongwa chakukambaira.
Hanzi Zimbabwe move forward. You move forward ichienda kupi? Zimbabwe is not moving forward. Why hasn't it moved forward all this time? Uye ndinonzwa tsitsi kune vanhu vakaita sana Mr. Guni nevamwe vanhu vese vanofanira kuuya pamhepo vachidefenda ZANU PF, defending the indefendable, and in the process start lying to the people of Zimbabwe, you know, kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Izvo zviri kuonekwa nevanhu vese nemunhu wese kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka ndotonzwa tsitsi pane zviri kutaurwa na Mr. Guni.
Hello, ndofunga nhare yavadzokora inenge ya dona.
Mr. Moyukona.
Yeah, ngikona baba.
Yeah, kuqotshekelwe phambili njani?
Well, I think izani yazi ukuthi inkinga zelizwe zikuphi. I think singakhuluma size sitshintshe umbala kodwa kusoze kutshintshe iproblem ekhona ekhaya. Iproblem esilayo isukela kudala. Ngiyazi bathanda ukukhomba indaba yama-sanctions kodwa uma usubabuza ukuthi kanti ama-sanctions kahle vele wona alethwa yini. Mpu abasafuna ukuphendula kahle sebeqala ukudinga ama-excuse okuthi hey indaba zelendi landlani. Iqiniso elikhona yikuthi i-US yafaka ama-sanctions for ama-reasons abhaliwe kuzidera. I-US yathi ngizolisebenzisa futhi igama lelani ongafuni ngilisebenzise i-quid pro quo.
yathi yona i-US government if lingenza lokhu lathi zwenza lokhu. Why bengakakwenzi lokhu okukhulunywa yi-US government ukuthi lawo ma-sanction abathi iwona abloka izinto ekhaya ukwenzela ukuthi aliftwe? Sisalindile ngoba lokho kwabo ukuthi bathone bevika ngomunwe akusizi ngalutho. Mabasitshele ukuthi ama-industry abulawa yini, bangasiki indaba yama-sanctions le ngoba bayazi okumele bakwenze ukuthi ama-sanctions akhishwe.
Kupholadi laphana kukhona mpela okukhanyayo likwenzayo yini, ngoba abantu abaningi bathi selaginywa izano nje konke okhulunywa izano liyakusupporta.
Ayikho nje, that is so far from the truth. Akulaqiniso kulokho. We are there as equal partners lezanu in terms of discussing, negotiating what thina esimele abantu ngakho esibona esiwazifunwa ngabantu. Ayikho nje into ukuthi sisupport sivumelana lento yonke ekhulunywa izanu. Then if that is the case, there is no need for even to sit down and negotiate. Till now we are negotiating in earnest because iparty yethu iparty yabantu ngabantu. Simele abantu kupholadi apha. Izifiso zabantu yizo esizimeleyo. Izinto zonke esihlala sizikhuluma ezirongo ngezanu PF esizikhuluma phambi kwakhe even layo umongameli u-ED yizo izinto esiphusha abasirepresentayo ukuthi bazibringe up kupholadi. So nje ayikho le ndaba yokuthi thina sigwinywe izanu. Ukukhulumisana yinto enhle and kuyafunakala, and you must know ukuthi yi-resolution le eyaphaswa yi-MDCT Congress ka-2014 umongameli Tsvangirai esaphila ukuthi kumele sicreate i-national dialogue. Kumele kwazakala ukuthi this vele yi-idea yethu thina njenge-MDCT from kudala, akusiyi-idea yezanu le-dialogue.
Paka uma ipapo manje chaitika va moyo ndechekuti taita dambudziko nhare yava guni pamwe chete navadzokora nhare dzavo dzadoni. Oh, vaguni varipo.
Yes.
Nhare yavo yange yambodona, saka vaguni varipo. Vaguni pindurai tinzwe, tanzwa va moyo vari kutaura pamusoro pekuti kupola doko kwakaenzana hanzi muchechete remvura yegui, asi vamwe vari kuchema kuti vePollard vanenge vachitoudzwa zvekuitwa nezano PF. Saka zano PF yakangoshandisa mukana wayo kuti ingobata vanhu kumeso.
Aiwa, kupollard tinotambira madzine masuggestions anobva kumapoka ese, asika hazvichinje kuti isu ndisibato guru ikoko uye ndisibato riri kutonga. Pollard chirongwa chakaitwa nemukuru wezano PF, mukuru wehurumende. Ndisu takasunga chisungo ichocho kuti ngatideedzae nevana veZimbabwe vese vezvematongerwo enyika yezvinoti taakuherengedza tichitutsira, tounza vemachechi, tounza vemabhizinesi, tounza vese vanoda vane chido, those with the patriotism at heart, those who want development and cohesive moving forward of Zimbabwe are all welcome. We are saying all their ideas, even their criticism, is welcome in a platform that looks at developing our nation together. We cannot, as a nation, move forward when some people think that they are so special that they require a specialized arrangement, a specialized political arrangement on their own. We have one political platform, Pollard. If other political entities do not want to participate in this process, let them stay wherever they are. Zimbabwe will move forward with those who are willing to join hands and rebuild our nation together.
Vaguni, mangoita manza yakanaka yekuti vadzokora havachisipo. Dai vanga vazvipindurawo vachimirira bato ravo. Zvino dambudziko racho nderekuti nhare yavo yadonha. Asi
vadzokora vabva kunye baba napa vachiti inini ndazvinhu zvakanaka kuZimbabwe. That's not what I say.
Aiwa, saka ndiri kuti manje pane pachida dai vanga varipo vachipindura vega. Asi zvisinei, tochengetera mangwana Ntunga.
And that's it, Zimbabwe. Thank you so very much, Dr. Frank Guni of ZANU-PF, chairman ZANU-PF here in America. Also, thank you to Dan Moyo, MDCT USA Provincial Chairperson, as well as Mr. Tawanda Dzokora, Chairperson of the MDC, led by Nelson Chamisa in North America.
Tisakanganwa vatereri, Ntunga, tine vatereri vakati kuti vapinda muchirongwa. We also want to thank our listeners who joined in our show today. Inyaya yanga ichiita kuti vanhu vakawanda vanga vachida kuparticipata, asi nenyaya yekuti achida kuzvinhu zvienzane takwanisa kutiedze kupinza vatungamiri vemapato akasiyana
siyana kutema tisina
kutsanga vatinorerekera. Thank you so much. My name is Jonga Kandemiri. Till we meet again here on Studio 7. Good night.
And I'm Tungamili Nkomo.